Vamutangwa vari kutaura zvenhema vane shungu dzakawanda musoro mavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi. Vakatanga 1997 musi wa 14 November ndaitawa Form 3. Ndanga ndisikatozivi chinonzi economics leadership. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tarosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza. Nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka, nekuti tanga tisiri productive, tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa zigi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tiita mari rates. Chimwe ndechekuti money supply, mari inopindwa munyika irakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number one pasirese gore rapfuura pakupinda mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikapinda mari yakawanda anopedzisira aamarara. Hapana mugaro, ini handina mushina wekupinda mari. Handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads aakubhariwa namutuli mumwe, eishandisa macash. Sarizambo tari kuekonomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndiwo anoshandiswa, anonga ari 10 years 20 years kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapuwa macontract kuenda pamusika mutema onotenga mari pablack market maus. Saka chimwe, hurumende yeZimbabwe dzisigiri budirire izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana nei mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambiraika mari yenyu kumapassport, chitambiraika mari yenyu pajuti. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumataxshop, ngavabhadhire juti nezigi. Chitambiraika mari yenyu kumagarages kwefuel, hurumende iri kuramba, right. Saka zigi inherera, haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kuchengeta mwana wake, mubereki enowa hurumende, isu chedu chii pamuchatodongi nebere.